Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 5 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mazana evanhu anoungana muBulawayo yoAmphitheatre pamunamato wekuonekana nenyanzvi mune zvemitambo nemukurumbira uye aive mukuru weAmakosi Cultural Center Continue Loving Mushanga uye akashaya nemusi wemuvhuro ava nemakore makumi matanhatu nemana ekuberekwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuMaputo guta guru reMozambique kumusangano wakanangana nekuchengetedzwa kwemasango eMiwomba Forest. Nengo mbiri dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala navaGodfrey Stole vanonzi vadzoke zvakare kudare musi wa15 mwedzi uno pachikumbiro chavo chekuti vabvisiswe mari yechibatiso. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mazana evanhu vabva kumatunhu akasiyana siyana enyika vanosanganisira makurukota ehurumende vezvemitambo nevaimbi vanagwenyambira pamwe navanamuzvina bhizimisi vaungana nhasi kuBulawayo Amphitheatre muguta reBulawayo pamunamato wekuonekana nanyanduri aive nemukurumbira uye ari mukuru weAmakosi Theatre Konti Mushanga uye akashaya nemuvhuro svondo rino. Mushanga aizivikanwa zvikuru munyaya dzekunyora mitambo nemafirimu pamwe nekusimudzira vechidiki munyaya dzemitambo. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga nemudzimai wavo muzvare Minio Thabo Maloyi vaenda kunobata mhuri yamushanga maoko kumba kwake kunguvo yenja vachiperekedzwa negurukota rinoona nezvedunhu reBulawayo amai Judith Ncube pamwe nevakuru vemauto. Vatauri vakawanda vaungana pachiitiko ichi vachipembedza mabasa akaitwa naKonti vachiti vendera asiya richanetsa kuvhara. Mumwe wevataura pagungano iri mutevedzeri wegurukota rezvemitambo netsika vatino machakaire.
Chaka kwaKonti noti Zimbabwe yarasikirwa nemunhu waitimirira muAscendas. Takanyanyisa takatokurawo tichitono mabasa ake aita muAscendas tikatomafarira zvekuti haatarasikirwa zvekuti dai zvaitokwanisa aitokwanisa kutoitwa gamba renyika.
Mutevedzeri wegurukota rezvemitambo netsika vatino machakaire vari pamunamato wekuonekana naKonti Mushanga. Ivan Zininga weStudio 7 abatawo mumwe akashandawo naKonti ari mutauriri webato rezapu vaMusongelo Ndlovu.
Haiwa, Zimbabwe yakarasikirwa nekushaya kwababa Konti Mushanga.
Taona rudo rwaratidzwa nevana veZimbabwe kuungana kwavaita vachionekana navaMushanga. Imiwo zvamunorangarira pamusoro pavo ndezvipi?
Ivo vanga vari munongedzo wezvetsika nemagariro evanhu kuti tigare tichirangarira tsika magariro nehunhu vachishandisa chipo chavakapiwa naMwari zvekuimba nezvakadaro.
Mashoko enyu ekuupedzisira kumhuri yeZimbabwe pamusoro pavaMushanga ndeyekutiwo kudii?
So vanhu veZimbabwe varasikira zvikuru vemateveland even west. Isusu sezapo baba vaKonti Mushanga vanga vakamira vachirwira nyaya yekodzero dzevanhu vemateveland especially avo vakarasikirwa nehama neshamwari panguva yekukuraundi.
tiri vana vamwechete katiende kushanyira kumwechete oye oye.
Mutauriri webato rezapo vaMusongelo Ndlovu vachitaura vari parunare naIvan Zininga weStudio 7. Ivans abatawo mumwe nyanduri ane mukurumbira mune tembo dzaanoita Abel Mauchi uyo atsinhira mashoko avaNdlovu.
Ndine urombo zvokwadi, tinorwadziwa naMr. Kondi Mhlanga, poet and drama, arts and culture, vakanga vane mukurumbira muBulawayo, vakadzidzisa ruzhinji zvearts munyika mose, tarasikirwa taita vende guru. Ndivo chamangwiza pamutambo wearts padrama rakaita mukurumbira rinonzi Amakorokoza, vanovigwa mangwana kuBulawayo kuLupane.
Tanzwawo vamwe vazhinji varimowo mune zvemitambo nemadrama nekudetemba ikoku vachiti vari kubatana murwendo rwekuenda kuLupane mangwana pachachengetwa vaMhlanga. Muri kukwanisawo here kufamba nevamwe muchange muriko here vaMauchi?
Takundikana zvedu, asi tinoti zororai murugare, Zimbabwe yarasikirwa. Ivende iyi Amakos Theatre ndivo vanga vari chamangwiza chacho. Vana vedu vadiki tiri kurwadziwa navo kuti vanga vaifanira kupinda nomumavoko avo, asi nekuda kwekutonga kwaMwari.
Mashoko enyu amungapawo ruzhinji rweZimbabwe pamusoro pekushaya kwavaKonde Mhlanga muchidimbo ndeyekutiwo kudii?
Zvaramba, asi tinongoti kuvana vadiki, rambai makasvinga, teverai nhoroondo yavaMr. Kondi mugonzwisisa kuti zvakafamba sei kuti vave pamuri, kuti mugovavo vanoita nezvemaarts pane ramangwana. Murudo, asi tarwadziwa.
Nyandura anoita nhetembo Abel Mauchi achitaura parunhare ari kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuMaputo, guta guru reMozambique, kwavakaenda neZuro Manheru kunopinda musangano wenyika dzekuchamhembe kweAfrica uri pamusoro pekuchengetedzwa nekuwandudzwa kwebudiriro yemasango emiombo Woodlands. VaMnangagwa vanotarisirwawo kuita nhaurirano nemutungamiri weMozambique vaPhilippe Nyusi pane dzimwewo nyaya dzinobata nyika mbiri idzi, zvikuru sei nyaya yemagetsi. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende, asi bazi rekufambiswa kwemashoko razivisa padande mutando raro reTwitter kuti vaMnangagwa vakasvika zvakanaka uye vapinda musangano uyu nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheSkwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Vamwe vanotaura vari kuti nyaya yavanyanyofambira inyaya yezvemagetsi anza anesa kuZimbabwe. Vari kuda kuti vapada vangangogona kuti munununu navanyusi vekuMozambique vakapuhwawo magetsi, nekuti tinoziva kuti magetsi ane basa rakawanda mune zveupfumi mukugara kwevanhu. Hamene kuti pane chinobuda here?
Iyo Zimbabwe yacho neMozambique zvambenge zvagara zvine ukama hwenzira ipi?
Zimbabwe neMozambique dzine ukama hwekudyidzana, zvichibva kubatsirana kwavaiita munguva dzehondo yerusununguko. Saka pane ukama hwakasimba pakati peZimbabwe neMozambique.
Kana kuine zvikumbiro zvingaiswa kunyika yeMozambique nenyika yeZimbabwe, ndakanangana nepamabata pemagetsi apo, munoona here imi Mozambiki ine mukana wekubatsira Zimbabwe nenzira iyoyo?
Mozambiki inogona kubatsira hayo, asi ngatinzwisei vaZininga kuti Mozambiki yacho itoriwo nematambudziko ayo. Ndangandichitarisa mutsvagurudzo yandaita, vanhu vari kugona kuwana magetsi kuMozambiki zvangu ndaona kuti vari kungosvika 34% chete yepopulation yekuMozambiki. Saka kana iyo itoriwo nematambudziko ayo, inogona kubatsira Zimbabwe, asi hatidi kunyanya kutarisira zvikuru pairi nekuti iyo ichitoro nezayo zvairi kuedza kugadzirisa regai vambozama president asi hatiti kuti titarisire zvakawanda nekuti nekuda kwezvikonzero zvandataura
dzimwewo nzendo dzinosifambwa nomutungamiri wenyika dzinosiuya dzakapakata zviviri zvitatu here kumhuri yezimbabwe zvekuti vakatarisira kudzoka kwavo vangatiwo pamwe kunobvawo mbuva iri nani
nzendo dzinosifambwa nemutungamiri wenyika zvine dzinongovimbisa pakutaura chete asi pane zvinozoitika inhava izere mhepo chaiyo chaiyo yavanowanzodzoka nayo hakuna zvizhinji zvavanouya nazvo tinorangarira pane pavanoenda ponza aiwa vafainirana nevamwe kune dzimwe nyika kuti vauya vazoita mabhizimusi asi nanhasi Zimbabwe ichiri kungotambudzika
vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro chetswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vachitaura vari parunhare vari kwakare kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Nengo mbiri dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change dzinoti mumiriri wezengeza West muParamende vaJob Scholar pamwe nemumiriri wechitungwiza North muParamende vaGodfrey Sithole dzanga dziri mudare nhasi dzichinzwa chikumbiro chadzo chekuti dzibviswe pamberi pedare nekuda kwekuti mhosva yadziri kupomerwa haisi kuburitsa kuti dzakapara mhosva iyi here gweta riri kumirira vaviri ava vaJeremiah Bhamu vanoti mutongi wedare ati vadzoke mudare musi wa 15 mwedzi uno pane imwe nyaya yavakumbirawo kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso ngatinzwei vabhamu vachitsanangura zvatora nzvimbo mudare
hongo taenda kudare asi chikumbiro changa chiripo pamberi pedare muruvara nhasi changa chiri chekuti vabviswe pamberi pedare nekuda kwekuti zvavari kunenerwa kuti vakaita hazvipe chiburitso chekuti pakaparwa mhosva pane mashoko avari kunenedzerwa acho mutongi agura nyaya iyi ati hongo zvingangodaro kuti zvavari kunenerwa hazvitaridzi mhosva yakaparwa asi nekuda kwekuti vakatombonzi varambe vachidzoka pamberi pedare hazvichagoneke kuti mutongi achitaura zvimwe muzuva ranhasi nokudaro ngavachingoramba vachiuya kuzodaira nyaya iyoyo kunyange hazvo zviri pachena kuti nedzimwe nguva hapana mhaka iri kubuda pane zvavari kupomerwa zvacho mushure mekunge mutongo wayo wapiwa tabva tazivisidai kuti tave kuda kuti tichiisa chichemo chekuti vatongwe vachibva kunze taisa chichemo ichi pamberi pedare chiri muonyorwa muchuchisi vaiti vachazorwuna pane chichemo chataisa ichi nemusi wechishanu unotevera musi wa 12 August kana vachinge vapindura vamuchuchisi tozodzoka kudare tozonzwa kuti nyaya ichagurwa chinzi chii nemusi wa 15 August
tinoona kuti panga paine chikumbiro ichochi chekuti vange vachitongwa vachibva kumba hamuna kunge maronga here kuenda kudare repamusoro
uronga hwekuenda padare repamusoro huripo asi dare repamusoro rinoti tangai maisa chichemo ichocho kudare ramagistrate court kana muchinge mazokundikana ipapo mozouya muchiturira mberi pane dzimwe nyaya dzavari kunyeswa nadzo pamberi pedare chichemo chichitori kudare iroro rehigh court pari zvino saka iyi ndo yekutanga yavakasungirwa vachinzi vakonzeresa mhirizhonga yekunyatsini takatomboenda kuhigh court saka apa kwakudzoka zvakare kepiri saka kana tichiita dzokororo tinongotangira kwekutanga kunova iko kukoti yamagistrate
asi matambira sei mutongo waturwa nedare uyu
tione sokuti mutongo waturwa nedare unoenderana kana kufambidzana nezvinotaura mutemo chaiwo tinoona sekuti dare iri rakoshiwa pakutsanangura kwaro mutemo rakanganisa uye harina kugura nyaya iyi nomazvo setarisiro inoitwa chaiyo pamutemo dare rakundikana
saka mune mamwe matanho hamuchatora here
tichambomirira mazuva iwayo asi tichange tichitorawo hedu mamwe matanho akaita sekufuudza nyaya iyi mberi tikuona sekuti dare rakonewa zvachose kutonga nyaya saizvozvo tine mvumo yekukwidza nyaya kudare rekuhigh court kuti iongororewo nyaya iyoyo kuti kugurwa kwaitwa nyaya nedare repasi ndizvo here kana kuti kwete
avanga vari gweta renengo dze Triple C va Job Scala na va Godfrey Stole va Jeremiah Bamu vari parunare muHarare ne Studio 7. Sangano rinomirira vagari vemubulawayo reBulawayo Progressive Residents Association rinoti vamwe vagari vemumisha yemuguta iri vave nenguva inodarika masvondo maviri vasiri kuwana mvura, izvo zvinonzi nemunyori anoona nezvemvura musangano iri vaJoseph Ngomazana zvave kuisa vagari munjodzi yezvirwere. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNgomazana pamusoro penyaya iyi.
Inyaya yemvura kuBulawayo yanetsa, I think it's almost a month now. Nedzimwe nzvimbo vasita mvura. Kwekutanga kanzuru yakatiyo inoisa vanhu pa24-hour water shedding. Gare gare vakativo ichavaisa pa48-hours because waita problem kunxema dhemu kune pipe inobva kunxema ichiya kuBenside to Pretoria iko kunogeswa mvura ifit kanzuru ichiuya muvanhu. Pachidaro vachiita mawater shedding acho ivavo. Kune dzimwe nzvimbo kunyanya kwana Pumula, kunyanya kwana Nkurumane, kunyanya kwana Kadri Park, kunyanya kwana Nketa, kuno kune dzimwe kumayadhi kuma low density suburb zvekuti kana pavhura mvura yacho after load shedding mvura yacho haisviki. Chikonzero vachiti ivo havachavhuri imvura yese nepressure yese, vachitsira kuti vakavhura after load shedding mapaipisi avanoputika, sezvo kuchizivikanwa kuti mapaipisi tikanzero mamwe ndeyekudhara. Ndiyo maexcuse avaroita.
Matambudziko api akonzerwa nekushaikwa kwemvura ikoko?
Water shedding ichagumisira chiita zvirwere, ende zvirwere zvatovapo kwana Pumula ward 17 and ward 18 nekuchavara ward 21. Mavhiki mashoma furafura kwabuda dharia ikoko vanhu vachirwara ikazivo kuti chipinda maexpense chiti vanhu ngavauye kumakliniks azorapa mahara, ivo vachiziva kuti dharia dzacho dziri kubva. Izvimwe zviri kunetsa ndezvokuti vana vechikoro zvavhara zvikoro vanenge vari mudzimba umu, kana kusina mvura vachararama sei?
Muri kugutsikana here netsananguro yamuri kupiwa nekanzuro iri kuita kuti vatadze kuwanisa vagari mvura?
Maesikuzi akati kupiwa nekanzuro haisiwo unzi kwazi yetu kuita maintenance mvura hakuna. That's not true, hatisi kufambirana nokutaura kwavo, ndozvanenge vataura vanhu.
Vanga vari munyora anoona nezvemvura musangano reBulawayo Progressive Residents Association vaJoseph Ngomazana vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Tabatawo mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami avanoti havasati vanyatsonzwisisa kuti dambudziko iri rakamira sei sezvo vachangodzoka kubva vachangodzoka pabasa.
Tidambudziko riripo izvezvi ende rava netaimu rinoshandisa. Vanga vanhu vanga vapiwa taimu kuti musati nenguva yakati svika nenguva yakati munenge musina mvura, asi sejuri inenge isiri kutamba zvayanga yakaunzwa ichiyengesa kuti vanhu kunzi musange muchiwana mvura musi wakati nemusi wakati. Izvi zvatoenzerisa kuti vanhu vazokwanisa kuti vafamba vatore nguva vasina kuwana mvura yesinwa yakachena.
Saka kanzuro iri kuti dambudziko iri rinogadziriswa riini uye rakonzerwa nei?
Kanzuro yaiti pane madambudziko akawanda, mamwe akachikonzereswa nemagetsi, mamwe achikonzereswa nekusauya kwemvura yatinoti raw water. Zvikonzereswa zvinhu zvekuti nemagetsi kuti mvura yanga isingakwanisi kuti inge ichiya painotiswa mvura kuti izosvika kuvanhu yakatema. Saka ndezvimwe zvanga chinzi kanzuro nekukonzeresa kusavapo kwemvura nenguva nekusavapo kwemvura yakachena.
Saka dambudziko iri rinotarisirwa kugadziriswa zvariini vaKambarami?
Ndinotarisa nemamiriro azvakaita zvandingataura zvaizvozvi ndezvekuti kana ndazonyatsoziva kuti kukanzuro ipesani vari kudepartment rewater kuti chii chatingakwanisi kunge tichiita kuti vanhu vakwanise kunge vachiwana mvura nenguva, vanhu vachikwanisa kunge vachiwana mvura izvi ndero rationing yatinoti rationing schedule program iyoyo. Saka idambudziko rekuti ndingati handikwanisi kuti ndindiri kutikudzai kuti dambudziko iri ringagadziriswa zvariini kusvikira kwavana kuti tikwanise kuti tionesane nevanhu vari kuizwiyaro vachatiudza kuti dambudziko ratiinaro idambudziko rakakwira zvakadii.
Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami vari parunare kwakare kuBulawayo neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemukruga job mu South Africa nezuro vakarova vanhu vanofungidzirwa kuti vari kuchera goridhe zviri kunze kwemutemo pamwe nekupisa misasa yavo zvichitevera kubatwa chibharo kwemadzimai masere nevarume vanodarika makumi masere vamwe vavo vanofungidzirwa kuti vanoshanda migodhi. Dzimwe ngarava nhatu dzine chibage dzasimuka kubva kuUkraine dzakananga kuIstanbul. Ngarava idzi dzakachengetedzwa kuti dzikwanise kufamba pasi pechibvumirano chakaitwa neRussia sezvo kushomeka kwechibage negorosi kwave kuvhiringa matunhu eEurope, Africa neMiddle East. Rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union rinoti mitengo mitsva yezvirimwa yakaziviswa svondo rino neGrain Marketing Board kuti ndo uchatengwa navo zvirimwa mumwaka wekurima wa 2022-2023 wakanakira varimi vanobatsirwa nezvikwanisiro nehurumende kwete varimi vanokwereta kana kuti vanobatsirwa kurima nemakambani. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutungamiri wesangano iri amai mai wePGT.
Mari iri kutengwa nayo chibage, small grains, soya nesunflower yakakwidzwa. Chibage nemasmall grains zvava kutengwa ne 100,000 RTGS plus 90 US dollar patani kubva pa 75,000 RTGS plus 90 US dollar. Mutengo uyu wakanakira varimi vakapiwa zvokurimisa nehurumende atinoti mapresidential input scheme. Mutengo uyu haufadzi vakakwereta kumabanks nekurima necontract nokuti varima vakwanisi kudzosera zvikwereti uye kutenga zvokurimisa mwaka unotevera.
Sei madaro amaijiti?
Pamusana peinflation iri kuvhiringidza mari yemuno, kubhadharwa neRTGS kunoita kuti varima varasikirwe nemari kana varima vakoniwa kudzora zvikwereti kana kuwanawo cheuviri. Varimi vanofarira kupuwa mapoka kana kuti tichinge tichironga mubhadharo. Boka rekutanga ndiro rinorima vapiwa zvokurimisa nehurumende uye vapiwa zvokurimisa pachena. Kuboka iroro mutengo we 100,000 RTGS plus 90 US dollar wakanaka. Boka rechipiri rinenge rakakwereta kubva kumabanks kana kutenga voga zvokurimisa. Mutengo uyu haufadzi nokuti unoita kuti murimi ashaye chaanosara nacho uyewo nyangwe kubhadhara zvikwereti sezvo murimi uyu ari kurima sebhizinesi.
Tiri kuona kuti mari itsva kana mutengo mutsva waziviswa neGMB uyu uri kuuya mwaka wekutengesa watove pakati kana kuti wakuda kutopera varimi vakawanda vaendesa mbeu dzavo kuGMB. Munoti nedanho iroro kana zvii zvamungataura sesangano tichitarisa izvo zvaitwa neGMB?
Nguva yekutengesa mbesa inovhiringika kana varimi vakange vapuwa mari yakaderera asi vari ivo vanenge vakatanga kutengesa. Vanononoka kutengesa vopuwa mari iri pamusoro zvinokonzera kunyunyuta kwavarimi. Mutemo uyu unoita kuti varimi vanonoke kutengesa vachimirira panokwidzwa mutengo. Kare GMB yaiti kakwidza mutengo vaibhadharawo maback pay kune vanenge vatanga kutengesa kuitira kuti pasava nekunyunyuta pakati pevarimi.
Maimbochema-chemawo kuti semasangano anomirira varimi mitengo yezvirimwa iri kungotarwa neGMB musina kugarwa nemi pasi. Makagarwa nemi pasi here rwendo runo pakakwidzwa mutengo apo?
Hongu mitengo iri kutaurwa pasina kutaurirana. Pasati pataurwa mutengo, hurumende, varimi nemacontracting companies vanofanira kuisa musoro pamwe kuti vabude nemutengo unoita kuti varimi arambe achirima yatinoti sustainable agriculture nokuti kurima ibusiness. Kubhadharwa mari shoma kunoita kuti varimi vatadze kuramba vachirima nokuti mainputs ari kuramba achikwidzwa nguva nenguva. Tikatarisa cost yekurima yava kudarika mari inozowana murimi kana otengesa.
Zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kugadzirisa matambudziko ari kutarisana nevarimi pari nhasi?
Mune ramangwana ndinokurudzira kuti dai GMB yapawo mabackpay kumbesa dzavo kuitira kuti varambe vachishingaira nekurima. Hurumende dai atarisawo avo varimi vanokwereta kuti varime nevanorima necontract. Kuwirirana pamutengo kunoitawo kuti murimi abudirire zvakanakawo.
Mazuva apera aya takaona vashandi veGMB vachipinda muvarimi vachitora nechisimba chibage chakanga chakachengetwa nevarimi. Varimi ava vakakwanisa kunge vachibhadharwa here uye chiitiko ichi chichiri kuenderera mberi here chekupinda vachitorera varimi chibage?
Hongu GMB yakapinda muvarimi ichitora chibage chavarimi pasina kuwirirana uye chibage chavakatora chakabhadharwa asi varimi vaichema kuti mari yavakabhadharwa ishoma. Iko zvino mutemo uripo kuti murimi wese anofanira kuendesa zvirimwa zvake kuGMB. Asi kunewo varimi vakakwereta vanofanira kubhadhara makambani yakavapa mainputs nokuti murimi akasadzosera chikwereta anotorerwa midziyo kana kubhadharwa interest iri pamusoro.
Mutungamiri wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai vePGT, vari parunare kumacheke neStudio 7. Mumwe muimbi anoimba musambo weAfrobeat nereggae Precious Chiutswa anozivikanwa nezita rekuti Puchi anoti akadzokera kumusha kubva kuSouth Africa uko anoti aigara achityira upenyu hwake kuti aenderere mberi nekuita zvemimhanzi. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
Zvemimhanzi izvi ndakazvitanga mugore ra2012 although panguva iyoyo music yangu handina kuzoendesa zvangu kumaradio stations asi from last year 2021 ndopane single yandakarekoda inova yandakaendesa kuradio imba inonzi Afro Pop uye reggae music.
Muri kuimba muri kupi pari zvino?
Pari zvino ndiri kuZimbabwe kuBulawayo. Ndiri kuno kuZimbabwe ndiri kushanda pamine, ndiri kushanda saboiler maker pamine inonziyo DGL5.
Zviri nyore here kubatanidza zvekuimba nekushanda mumugodhi?
Zvine machallenges pakuti iko dzimwe nguva kuti uzoti uri pabasa wombovapa maexcuse yekuti vamboenda kustudio kunorekoda. Zvine machallenges asiwo kana kuri kuti zvinhu zvangu zvazoita zviri right ndazowanawo vanondisumudzira nekundibetserawo ndinetara seyekuti ndichasiya ndoita mune zvemimanzi.
Maimbonge muri kuSouth Africa zvakafamba sei?
Ndaimbenge ndiri kuSouth Africa asi nemhaka yekuti iko ndakazodisaida kuti ndiende kuZimbabwe nemhaka yekuti ndaida kusetla mune zvemimhanzi. Ndakaona zvakakodzera kuti ndikanotanga kuedza kuspreada mawings angu ndiri munyika yechizvarirwa zvakakosha. Uyewo kuSouth Africa dzimwe nguvawo hakusefu, kauri kuSouth Africa haufili comfortable nemhaka yekuti yesefiti. Saka ndakadisaida kuuya kuZimbabwe.
Muri kuona zvakasiyana sei? Pane musiyano here kuita mhanzi kuSouth Africa neimomo muZimbabwe?
Musiyano uripo ndewekutiwo kana uri kuno kuZimbabwe unenge uri kumushawo kwaunokwanisa kuacceptwa nevanhu verudzi rwako uye same culture newe than kana uri kuSouth Africa kwekuti iko unenge uri upcoming uye environment yauri vanhu vari veikoko hamuite share same culture navo.
Ko, panyaya yekuridzwa yemimhanzi yenyu pamaredhio imomo muZimbabwe zviri nyore here?
Tinosangana nemachallenges especially isusu vachiri kusumukira. Dzimwe nguva unowana maDJs vane vachitiwo vana vada kupiwa something kuti varidze music yako vaita kuti uzikamwe. Saka dzimwe nguva mari dzacho tenge tisinawo sezvo tichisumukira and vane vakawanda maDJs acho ane achidaro. Saka tosangana nezvigonyoro zvakaita seizvozvo uyewo vanhuvo dzimwe nguva vane vasati vakubhirivhawo.
Chiimbo chenyu chamunozikanwa nacho ndechipi?
Chinova yandakaburitsa last year chinonzi icho wazondida. Asi ndine dzimwezve dzandakaburitsa gore rino. Pane inonziyo Makanyanya uye inonziyo Paunoenda.
Chimbotipaiwo nzwisa yechamunonyanyofarira imimi.
Paunoenda wangu chasarana.
Aiwa, tinotenda muimbi Precious Chiutswa anga achitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 musakanganwa chirongwa chelive talk patiri kutarisa nhoroondo yaKondi Muhlanga. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Gifts Jovem.